Mutongi Wedare vati nashitashaya vati pachentemo Criminal Law Codification and Reform Act pane chikamu chinotaura pachena kuti munhu anenge asungwa nemhosva seyaipomerwa vanomwe ava anomiswa mberi kwedare chete kana muchichiso wehurumende apa mvumo yekuti nyaya iyi itongwe. Vatashaya vakomekedza kuti nyaya dzakadai hadzifanirwe kunzwa kudare pasina kutevedzerwa kwemutemo. Vati vanomwe ava vadzorerwe mari yavo yechibatiso vakatiwo kana muchichiso achida kuzosimudzira nyaya iyi dare rinozodedza vanomwe ava nemasamanisi. Muchichiso wenyaya iyi hamai Memory Matare vatambira zvatorwa nemutongi wedare. Kuitare vanomwe ava vaGodfrey Nyoni ava vaiva pachikumbiro chekuti dare rirase nyaya iyi vati zvatorwa mudare zvinoreva kuti vanomwe ava vave nerusununguko rwavo.
Koti yati vasungwa vana honorable Taita Khumalo nevamwe vaende kumba inatherwezi havachauyi kuno kukoti havachapiwa madeti ekuti uyaniswa kati uyaniswa kati vakuenda kunotora mari yavo yebei havachaende kunoripota ivi nomumapurisa nekuti ava vestate vati ivo vakutsvaka mvumo yokuti vaprosecute kesi yacho because vakatanga zvese izvi vesina mvumo yacho. Section 34 yemutemo unobata nezvemhosva izvi unoti ngavatsvake mvumo yacho, so havana mvumo yacho vakatanga zvese izvi vesina.
Muzvare Khumalo vati zvatorwa nedare zvinobudisa pachena zvavanogara vachitaura sebato reMDC kuti nhengo dzavo dzinogara dzichisungwa nekumiswa mumatare nekuda kwezvinhu zvisina maturo.
Majistrati abuda nemashoko anonakidza audza hurumende kuti kusungwa kwedu nekuendesa kumatare hazvisi pamutemo. Saka mubvunzo watoda kubvunza ndewekuti isusu takasungwa tikagara muchitokisi tikaendeswa kukoti achasungwa kutisungira mahara ndiani? And ipapo futi zvakuratidza kuti hurumende yamunangagwa hairespekti mitemo yenyika. Tavanogona chete kushungurudza vana vemuZimbabwe kana vachema nezvara nekutambura kwatokuona panapo.
Muzvare Khumalo nevamwe vatanhatu ava vakasungwa muna Nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekunyepa kana kushambadza mashoko anogona kukanganisa kugadzikana kwezvinhu munyika. Mune imwewo nyaya, mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries mudunhu raMatabeleland vaShepherd Chawira vati panofanirwa kutorwa matanho akasimba kuvakuru vakuru vehurumende vanoshandisa magetsi vasingabhadhare. Vachitaura neStudio 7 kumapeto emusangano weWater, Sanitation, Hygiene and Energy kana kuti Washington muBulawayo vachawira vati kupindira kwehurumende pakutarwa kwemitengo yemagetsi kunoita kuti ave mashoma sezvo achitengeswa nemutengo uri pasi.
Tarif irikupesiyabwa negovernment nezera is not a competitive tarif. Pazitaimu yavanorivhaisa mitemo yavo already vari kusupply power iyoyo vanenge vava kutoita malosses. Izvozvo zvisaitori neproblem pairi because matarifu avanga vachaja ari sub-economic havakwanisi kucover makosti avo. Saka zvinofanira kuitwa nenguva iri padhuze haikona nenguva iri kure.
Mukupeta nyaya dzemuguta reBulawayo, kambani yeNational Railways of Zimbabwe yaramba mashoko ekuti yakambomisa kufambisa zvitima zvinotakura vanhu nekuda kwekurasikirwa nemari yakawanda pakuita izvi. Mutauriri wekambani yehurumende iyi vanyasha maravanyika vaudza Studio 7 parunhare kuti chitima chinofamba pakati peBulawayo neHarare chakangotadza kufamba kwemazuva maviri chete nekuda kwezvaigadziriswa panjanji. Vati zvitima zvavo zvose zvave kufamba semazuva ose. Vanhu vakawanda vaive kuona zviri nani kufamba nechitima pane mabhazi sezvo chitima chisingadhure. Mabhazi ari kudaidzira mari iri pakati pemadhora zana nemakumi maviri kusvika pamadhora zana nemakumi matanhatu kubva muBulawayo kuenda kuHarare, asi chitima chichiita madhora makumi maviri nematatu chete parwendo rumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.